Mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remakurukota rinotora matanho ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda recovid-19. MuSouth Africa munobuda imwe zvenhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 4419 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu 2,582,705. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere 1,636,498. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti zvirwere izvi zvisarambe zvichipararira. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 124,773. Vapora munyika vachiita zviuru zana rine gumi nezvitatu zvine makumi mashanu nezvinomwe 113,057. Dare remakurukota rakazivisa nezuro nezvematano ekunyevenyutsa mutemo unobata nyaya dzedenda recovid-19. Zvimwe zvakanyevenyutswa mutemo wekuti vanhu vanobva kunyika dzinochirwa kuti dzine utachiwana hwakasimba hunokonzera covid-19 dzakaita seIndia havachasungirwa kumbogariswa kwavo voga kana kuti quarantine. Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota iri, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo mitambo yose yave kubvumidzwa kutanga zvakare kana chete pachiteverwa mutemo unodzivirira kupararira kwecovid-19. Uye vose vachange vachiita mitambo iyi vanofanirwa kunge vakabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Vana vane makore ari pasi pegumi nemana vanenge vachiitawo mitambo vanonzi vanofanirwa kutanga vavhenekwa kuti havana here denda iri. Uyewo vose vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vanokurudzirwa zvakasimba kuti vabayiwe nhomba yecovid-19. Amai Mutsvangwa vakazivisavo kuti dare remakurukota rakabvumidza kuvhurwa zvakare kwedzimba dzemabhaisikopo uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu vanenge vagara ndizvo zvichabvumidzwa chete. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru kuti hurumende yakutanga kutora matanho yekunyevenutsa marestrictions atanga tinawo ecovid-19 nekuda kwekuti Zimbabwe haingangosara iri iyo bedzi bedzi mudunhu rino resadhaki inoramba ichiomesera veruzhinji pamatanho iwawa emarestrictions. Tikuona nyika dzakaita sana Zambia vakatonyevenutsa kare kare. Tikuona nyika dzakaita sana South Africa vakanyevenutsawo zvekare. izo zvinoita kuti vanhu vakwanise kuti vararame nekuriritira mhuri dzavo. Asi chinhu chakakosha tikada kutarisa seivavo vaidzi vanenge vachibva kuIndia, ndapaitwe kuonekwa kuti vacho vari kuuya vaine mavaccination certificates here, uye nekutarisa kuti vane matest results avo anenge ari current aya emapcr, kuitira kuti tirambewo zvekare tichidzivirira veruzhinji muno muZimbabwe kuti vasarambe vachitapurirwa utachiwana nevanhu vanenge vachibva kunze.
Tiri kuonawo varusvike kuti dare remakurukota ranyevenutsawo zvakawanda zvakaita semitambo, mabhaisikopo, kumaart gallery nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Nzvimbo zhinji idzodzo dzange renutswa dzakaita semitambo, kumabhaisikopo ikoko nedzimwe nzvimbo, zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti maguidelines aya eWHO aya ekutekwa kwemamaski, kugara madaranganwa nekusanitaizwa, zvinhu izvozvo ngazvirambe zvichitevedzerwa zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti tikavhurisa tovarayirwa, tinozoita dambudzikowo zvekare rekuti makesisi anozoramba achishuta. Izvo zvoita kuti vanhu vakawanda voramba vachizobatwa nechirwere, vanhu vakawanda vozosvika pakuda kupinda muzvipatara, zvipatara zvedu zvokurirwa, uye vamwe vogosvika pakurasikirwa neupenyu. Saka hongu tinogamuchira kuvhurwa kwavaikwa kuri kuitwa, asi ngakuitwe kuine cherechedzo nechejedzo yekuziva kuti chirwere checovid-19 chichiripo, chirwere checovid-19 chine njodzi kuruzhinji rweana weZimbabwe.
Tiri kuonawo vari kuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vari kukurudzirwa zvakanyanya kuti vabayiwe nhomba. Zvii zvamungataurawo padanho irori?
Idanho rakanaka, asi chinhu chikuru ndechekuona kuti idzo nhomba dzacho dzaita kuti dziwanikwe. Tinoziva kuti kune zvimwe zvikoro zvisitomborina mvura, hurumende ngaione kuti zvikoro izvozvo zvawaniswa mvura kuitira kuti vana vechikoro vange vachigezawo maoko. Asi chikuru chatinoda kukurudzira sechekuti vana vaya vane makore akafanira kuti vange vachibayiwa ngavapiwe mukana wokubayirwa kuzvikoro kwavo. Asi vabereki vavo kana zvikwanisa ngavasaitiswa anonzi maconsent form aya ekuti vabereki vanenge vachibvumidza kuti mwana wangu ngaabayiwe kuchikoro kwaari ikoko, kuitira kuti pasazova nevamwe vana vanoti ini handibayiwe nekuti mubereki wangu akati ndisabayiwe. Saka zvinenge zvakakosha kuti vabereki, sezvo varivo pamutemo, vanofanira kunge vachimiririra vana ivavo, vanopiwa anonzi maconsent form avanosaina. Zvinenge zvichianzira kuti mubereki wega wega anga achiwanikwawo achisainawo mafomu iwawo, kuitirawo kubetsera kudzivirira mwana wavo iye, kudzivirirawo vamwe vana nekudzivirira vamwe vese vaanenge achisangana navo kuchikoro kwaanenge ari ikoko.
Mukuru wecommunity working group Vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kanemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwezve mhando yecoronavirus inopararira nyore uye inoshanda nekukurumidza mumuviri wemunhu. Mhando iyi, iyo iri kushedzwa nezita rekuti C.1.2, inonzi yakazivikanwa muna Chivabvu kana kuti Mei gore rino. Mhando iyi inonzi iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica, kuEurope, kuAsia nekumwe. Izvo zvokonzera kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando iyi, iyo yatoparera matunhu ose muSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pane humbowo hunoratidza kuti nhomba dziripo iko zvino dziri kutadza kubatsira pa-C.1.2 iyi. Tabata Dr. Guni tikatanga nekuvabvunza kuti pane zvavangatiudza here pamusoro peimwezve mhando iyi yecoronavirus yabuda muSouth Africa.
Vava nemubvunzo vamabvunza wakanaka zvikuru kwazvo, kuti muri kunzwa kuti kuSouth Africa kwakawanikwa chimwe chipande zvekare checovid-19. Regedzai ndiijekesere vateereri venyu kuti kana tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavarienzi ari kungonyukawo zvawo, asi nekuti iri kuramba ichipararira
Chimbo mirai Dr. Guni, mando icha iyi irikuramba ichipararira kupi chaizo.
Ya pararira kuma provinzi ese ku South Africa. Uye yabuda mu South Africa yava kune dzimwe nyika takuiona kune mamwe ma European countries ya swika kune dzimwe nyika dzemu Africa kunyanya dzeku Southern Africa takuiona zvakare yayambukira yava ku Asia uye iri kuramba ichipinduka ichiita ma mutations iwayo zvinoreva kuti takuityira
variant iyi kana kuti mando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini.
Variant iyi yakaandiswa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa ne World Health Organization kuti ma variants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni.
Kana ichinzi variant of concern kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese weWorld Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho chec1 0.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa uye chakurakidza zvekuti chiri nyore kutapurira imo muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva.
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa ari kuramba achiwanda zvinoda kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso nikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona nedelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvescience ndeyekuti delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo mudelta variant imomo zvekuti kana yaakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pama cells emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekusouth Africa ichinonzi C.1.2 tikuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndo saka maakuona kuti zvaakutaurwa asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi. Chipande chakatoonekwa chikarejistwa mumwedzi waMay gore rino. Saka chipande chagara chiripo asi zvachaakuita ndo zvataakutya nazvo. Ndo saka maakuona kuti zvaakubuda kuruzhinji rwevanhu. Regai ndidzokorere zvakare kuti vanhu vanofanira kuziva kuti mavirus itsika yavo yekuti anoita mamutations. Kana virus yavapo ine one goal kana kuti ine objective imwe chete yekuti irambe ichipararira ichibereka ichiwanda kuti irambe ichirarama. Ndo saka ichiita mamutations. Mamutations inenge ichiita kuti ikwanise kupinda mumahost ayo kana kuti muvanhu zvinyore uye ikwanise kuramba ichipararira isingaurayiwe nedziviriro dzatinenge tiinadzo panguva iyoyo. Tatenda.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo vacharamwa mabasa kutanga svondo rino. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti kana musi wechishanu ukasvika hurumende isina zvayaita pamusoro pezvichemo zvavo varayiridzi vachatanga kuramwa mabasa. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti hurumende haisi kuda kuona kuti varayiridzi vari pakaoma sei vachiti varayiridzi vasvika pakomerwa kwakaipa.
Vazowirirana kuti vambogara kudzimba vachimirira kuti hurumende iwane maintervention aingaite kusvika musi wechishanu musi wa3 September kuti dambudziko rimwe education sector rigadziriswe.
Kana musi wechishanu ukasvika pasina zvaitwa nehurumende, imimi sevarayiridzi pane zvamaronga kuita here?
kana muzvichikano chinge wazosvika hurumende isina zvayaita varadza vasozogara kumba chete asi vachaenderera mberi vachidzokera mumastrict kunoratidzira kuti vakurumidze kumanikidzira hurumende kuti igadzirise dambudziko riri muaviation sector nekuti kugara kumba chete kuri kuratidza kuti hakunyanyosunde hurumende kuti igadzirise nyaya dziri kutambudza vanhu muaviation sector zvaita kuti vana vedu isu varombo vashaye mukana wokudzidza saka pachasvika muzvechishanu pachazenge pachionekwa kuti ndaanova matanho angaitwe mumastrits anoita kuti hurumende ikurumidze kumanikidzika kugadzirisa dambudziko rakasangana needucation sector toramba tichikumbira kudzorerwa kwe540 US tangirwa nevarayiridzi October 2018 asati asvika tichichemerawo kuitwa zvikwe zvikwanisiro zvinochengetedza vanhu muzvikoro in the face of COVID-19 tichichemerawo a waiver on school fees in the face yekuti masalaries and incomes akairodwa panguva yatekusana nedenda recovid-19 tiri tiite chirurangwe chekuti vana vose vadzoke kuchikoro vane pamuviri vakarohwa nevamwe vese vadzoke kuchikoro pakuvhurwa kwataita kuti tisarasikirwe nevana nyaya yekuwana dzidzo
avo vange vari mutungamiri weatus vaopet masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 ukuwo mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwashira Joe vanoti sangano ravo riri kupa hurumende kusvika musi wechitatu apo richazotora matanho ekumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavo
isu tinofunga kuti hurumende haisi kutirimuka nokuti vana vechikoro vakawanda havasati vavhura asi tinofunga kuti kubva muvhuro unouya vhiki rinouya hurumende vakaona kuti varayiridzi vakawanda havana mari vana havana varayiridzi vachatirimuka ndingati kuda takamirira futizve kuti tsamba yedu yakaenda Sunday ipindure kuda tafunga kuti havasati vaona mazuva akakwana
kana mazuva amapa hurumende akasvika akapfuura pasina chaitwa nehurumende moita sei vazvo
tikasvika neWednesday vhiki rinouya pasina zvatinenge tawana mazuva anoti Monday Tuesday neWednesday iyo aratidza kuti varayiridza muzvikoro tichadzokera zvekare kuvarayiridzi tonovabvunza kuti hongu muri kudzimba munoda kuti tidini isu tino ishanda nokupiwa zvokuita nevarayiridzi iko zvino varayiridzi vanofunga kuti kuda hurumende haisati yatirimuka nokuti haisati yanyaya kuona impact yekushayiwa mari kwavarayiridzi
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwashira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tichienda pamhepo mibvunzo yatatumira kumutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro yange isati yapindurwa tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union rinoti rinoda kuti rusarura rwevadzidzi vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 rupere zinasu yakanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira vachiti hapana mutemo unobvunyisa izvi muZimbabwe muNewsday makare vagari veward 14 nakiwa kuZumba vakumbira rubatsiro kubva kugurukota rezvezvicherwa kuti hurumende irambidze imwe kambani yekuchina kuchera matombo munzvimbo iyi sezvo vanhu vazhinji vachizorasikirwa nemisha yavo zimlive.com rinoti gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vakain matema vaendeswa kuHarare kubva kubulawayo mushure mekuwedzera kwekurwara kwavo vamatema avo vane makore 44 vanonzi vari kurwara necovid-19 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinodawo kuziva kuti ivo maticha navabereki vanoti kwanzi ivo hurumende yangovhura zvinhu zvatagadzira vaadagadzirira chiko kunguva yotomaa havarizvipi nguva yechikoro here but neda kwecovid asi munhu wose dai mwana ari kuchikoro izvezvi nguva yechikoro vakamboita seiko maticha iwava kana ivo vabereki vanotendawo zvakaputsa kudero mubereki asina kugadzira mari yechikoro ndidhisembe rinoti dhisembe kati april kuti kana agasti kuti yanga iriko inofanira kunge iri holiday saka nda kugadzirawo izvezvi tiri papi vana vasinda magesi vaivara iye zvakutonyora manyimaishi asi mubereki rudzi rinoti haona kugadzirira mafofu arida kunyora izvezvi mubereki rudzi anoti ana kugadzirira mopanoti tidai tichogwa nematicha unoti kwanzi anoti kwanzi iye mari ngaiwedzekwa mari nguva yese vangakagara vaanga asingadi mamiting nehurumende yacho vaanga asingadi mamiting aivaoti mari iwedzeke vozoda kuwedzekwa mari oti chiko chafugwa vandazotiwo maticha acho anoita kuti havana vana vanoenda kuchikoro fulltime maticha vanenge asinawo musoro anenge maticha vanenge mamdc wose maticha
pamusoro estudio 7 ndinoda kutaura pamusoro peuyu murume anozviti George Jaramba asaita sokuti vana vezimbabwe njiri dzavo hadzina kukwana asatibudza zvokuti kwai mahovheti kana kuti masoja havabvumi kuti chamisa atungamire nyika nokuti zvaita sei isu hatizi kuda kuti zimbabwe irarame ichingotaura zvechimurenga ka ichitambura vana vachitambura chikoro nezvipatara marodzi akafa zvinhu zvakanyangara muzimbabwe kuti chiitwa i mahovheti haadi kuti kwai chamisa atonge agone kutaura charamba
murina nevamushamarari hani ndinofara ana jonga hani ndinofara nitwapo mazibiri kuri kumozambiki aiwa ndafara kuva nenhamba dzenyu ndizechazotaura nekuenda kwenguva
uyo muchinda uyo wamavuisa pastudio uyu wekwamharanje kana deno zvaibvira maimbopota muchimborega kuvuisa vanhu vakadero panhau dzedu vanotizhira nguva iye unofunga sokuti ndiye munhu wani wakadzidza kana kuti wakadiwa namwari zvekuti anogona kusafa nekuda kwechirwere checovid-19 musati torera vanhu vakadero tokumbirawo kuti kana muchitsvaka vanhu vekutaura pastudio motipawo vanhu kwavo ndofunga ndakambobva umwe waitaura achiti vanhu vakaita sana gakanje vaya deno varega kuuya pastudio nana mugwada todozviziva vanhu ivavo munovafarira zvikuru but isu pastudio 7 vateereri vanhu ivavo handioni sekuti tinovaanda isu zvakai vamwe vanhu vanotaura zvinohwekwa kwete vanhu vanongori nenharo dzisina kana basa
tinoti inini zvakaitirwa mahovheti venzi akasungwa wakaitirwa zvakanaka chaizvo chaizvo nekuti ndiwo aisionyeperana kuti zano yedu ine utongi wejekerere izvizvi wakushungurudzwa nawo vamwe wavo vachisungwa zvisina maturo vaisokurudzirana nawo ana munangagwaya kuti opposition ikangoda kuratidzira chete mhanyai moisunga mhanyai moivharira asi vanenge vachidawo kuchema vachinyunyuta zvinyunyuto zvavo zvinenge zviri pamweya wavo zvinenge zvichiwatambudza nhasi unou ndo waakuitirwa waakushungurudzwa waakuchemei saka ngavarambe vachitsigira zano yavo iyoyo vazokuona kuti vanhu vachazvizwepi
makadii vana mukomata nanika hwande nana mukomata jevangana nemire nehanzvadzi dzedu makawandisa tidomaine mazita zvinotonetsa ndingatopedza nichitodoma mazita chete asi ndinotenda ndaikumbirawo kudai ameno kaikana kuti tibatsirane studio 7 ndo nhepfenyuro manje yezimbabwe manje chokwadi chai chaicho hakuchina kana ivateera zbc studio 7 basa renyu rakanakisa ende uye mune panhau dzechokwadi dzinoitika nguva idzodzo chai chaidzo ndokumbirawo ngatiiti studio zimbabwe kana kuti inodarika zbc ze inodarika zbc apa kumba kutendai nezvemunoita zvakanakisa vestudio 7 ndinotenda ndevebangoni ndiri kunoku kumolokwane asi ndave kubhikita mowadi 8 pamukore pakoriyapo ndinotenda mukombatanoka hwande
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chino tarisa zirikuitika mu America. Mutungamiri we America wa Joe Biden vanoti ndivo mutungamiri we America wapedza hondo ye mu Afghanistan. America yakapinda mu Afghanistan makore makumi maviri nerimwe apfuura uye pakaita vatungamiri ve America vatatu vakabva pachigaro vasina kupedza hondo iyi. Va Biden vanoti America yakange yakatarisana nezvinhu zviviri, kubuda mu Afghanistan kana kuwedzera nekukwiridzira hondo iyi, vachiti vanga vasingadi kuti America ichiva nechekuita nehondo iyi. Vamwezve vanoti mabudiro akaita America mu Afghanistan akasiya vazhinji vasina kokupotera, vachiti nyika iyi ichadzokera kune zvayakange iri mazuva aya itongwa neTaliban iyo yave kutonga zvakare. Tabata nyanzvi munezve matongero enyika va Calvin Manduna kuti vatiudze zvakaipa nezvakanaka pakubuda kweAmerica muAfghanistan.
Nerimwe divi vamwe vari kufara kuti ndokupera kwehondo nekushandisa mari nekufa kwemauto eAmerica vari kuti ngazvive zvapera vabude imwe muAfghanistan. Asi vamwe vari kushungurudzika kuti tabuda tichimhanya mabudiro ataita anga asina dignity, uye nekubuda kwataita tasiya avo muAfghanistan citizen aibatsira mauto eAmerica. Ndanzwa mambanamba achiti vanhu vavo vanokwanisa kusvika 60,000 vasara. Saka kune ruzhinji ruri kurwadziwa kuti vanhu ava vachikwanisa kushungurudzwa kana kutourawa vamwe vacho neTaliban nekuti vaibatsira mauto eAmerica nedzimwe nyika dzenato. Saka pane nyaya iyoyo, uye iko kubuda kweAmerica kwabva kwawedzera instability muAfghanistan, especially kune madzimai. Saka madzimai ekuAfghanistan ari kushungurudzika zvikuru kuti mafreedom dzavanga vanavo nekodzero nemarights nguva maamerican paive akatsigira hurumende yekuAfghanistan abva aenda nekuya kwetaliban nekuenda kuita mauto eAmerica. Saka ndikati pari mamixed feelings nekuenda kuita mauto eAmerica.
Sokuona kwenyu vamandiona, chii chamunofunga kuti chichaitika?
KuAfghanistan tatoona kuti Taliban yatora nyika, saka tatarisira kuti vimbiso yavari kupa kuti vashanduka vasiri Taliban yaiveko kuma1990s vave Taliban inocherechedza kodzero dzevanhu zvichaitika here zveshuwa? Semaandira angu hazviitiki. Taliban haitembeki. Ndiona kunge varingozvitaura kuti vanhu vabude munyika mavo, asi kana vava kunyatsotonga tichanyatsoona vava kuita zvavo zviya zvakudhara zvekushungurudza vanhu.
Zvaibatsira papi deno America yakaramba iri muAfghanistan umu?
Kugara kweAmerica muAfghanistan kwanga kuchibatsira stability and a little bit kuti human rights evanhu vekuAfghanistan anga atisimukirei mbichana, especially mumaurban areas amaKabul. Asi situation yacho yagara nga isiri sustainable nekuti pabva tichibuda mari yakawanda and constituency yekumba muno muAmerica yanga yakuti masoja ngaabude and mari yatirikushandisawo kungazvipere.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare remakurukota rinotora matano ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda recovid-19. MuSouth Africa munobuda imwezve mhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti inoswera zvakanaka.